Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 18 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuti nechekutanga panyaya yakatotika zvekuti anti-corruption ngaite sunga vanhu vekupariamendi vakapa tenda iyoyo.
Pave kuita kunakurirana nyoka mhenyu panyaya yekuti ndiani akapa basa kambani yeBlainert iyo yaida kutengesera dare reparamende macomputers nemalaptops nemari yakawandisa.
Unogoka nda mafaza fazi iyo urumende chikuza eko chichizwa kisati cha dambuka uye kuti luna kutarisa kutitivone kuti satina zonde zipi.
Urumende inoti vashandi vambomira kuratidzira sezvo mutungamiri wenyika negurukota rezvemari muzvinafundo muzvinafundo Mutulinqube vari kuzeya kuti vowedzera mari yakawanda zvakadii kuvashandi. Dynamos neHighlanders dzoburitswa mukombe wechibuku Super Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pave kuita kunakurirana nyoka mhenyu panyaya yekuti ndiani akapa basa kambani yeBlainert iyo yaida kutengesera dare reparamende macomputers nemalaptops nemari yakawandisa. Bepanhau reHerald rinoti munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Govamatanga ndivo vakanyora tsamba kuna mabharani mukuru wedare reparamende vaKennedy Chokuda richivaudza kuti vasabhadhare kambani iyi mari yaida iyi. Asi pavabvunzwa neStudio 7 nhasi kuti vachaongorora zvakaitika here kuti kambani iyi ipiwe basa iri, mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati paramende ndiyo yakatomisa kambani iyi nekudaro hapana chikuongorora. Asi dzimwe nhengo dzedare reparamende dziri kuti panofanira kuitwa ongororo. Kunyangwe hazvo malaptops emhando yepamusoro-soro achitengwa nemari iri pasi pezviuru zvitatu, paramende yange ichida kutengeserwa malaptops aya nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe. Studio 7 yaedza kubata vakuru vekambani iyi asi nhari mbozha dzavo dzange dzisiri kudairwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vaMadhok Chivasa.
Kuti nechekutanga panyaya yakatotika zvekuti anti-corruption ngaito sunga vanhu vekupariamendi vakapa tenda iyoyo. Maofficers vekupariamendi anga ari involved asi anofanwa kusungwa. Pafanwa kusungwa futi madirectors emacompanies ayo akapuwa tenda iyoyo nekuti ndovanhu vari kuita uori. Vanhu vava vanga vachisungwa. Asi kuti tiri kutiwo isusu sebato reNPA vanavavava vaziva kuti ZANU-PF ndiyo chaita iyo hurumende iripo. Zvese zviri kuitika zvouori zvinokonzerwa nekuti hurumende yeZANU-PF iripo ndiyo inenge ichipromota zvinhu zvakadaro zviitike. Saka nguva dzisati dzikabvie dzasvika havafanwi kunge vachivhotera nemapato anehuori akaita seZANU-PF. Amaotsagwa mamwe mapato asina uori.
Asi tiri kunzwawo kuti kambani yakapuhwa mamwe matenda akati wandei wandei muhurumende, poitwa sei ipapo?
Ndizvo yatanga tichitaura tichiti nyaya yakazongobudai kuparamende inogona va ichingova nyaya imwe chetewo zvayo iri kutotadza nyaya dzakawanda dziri kuitika. Seizvozvo zvokuti kambani inonzi inenge ichiwanikwa iri pamakambani dzanopuhwa forex kuZedbank inowanikwa ichipuhwa matenders dzimwe kuva kuBhindura dzimwe kuva muHarare inopuhwa nemagovernment dzimwe nguva inopuhwa nemaparasetos ayaya makambani zvokuratidza kuti kambani ikambani inotoshandiswa kuita uori ikambani uori. Saka zvakadaro hatifanirwi kana kutomboti pange pakumutana ngudi yakatopwana kuti zvibotoonekwa kuti paya mbotopiwa matenda ipapo matenda acho ayaipuwa yaikodzera yekupiwa matenda ipapo iye kuti yakange ichikwanisa here kuzosupply zvinhu zvacho zvavaipuwa naiziva kuti iyi kambani inoshandiswa kuita uori nemamarengo ari muhurumende ane masimba muhurumende
asika iyo hurumende iri kuti ndo yakazofushunura zvanga zvichiitika izvi nekudaro iri kukwanisa kurwisa uori
aiwa izvozvo hazvina basa zvekuti kwanzi zvinhu zvakazoonekwa pakudaitwa paimeni asi kuti nyaya inotorwadza ndeyekuti vanhu ava vakanga vatonzi vapuhwa tenda kutombosvika pakuti munhu anopuhwa tenda achipuhwa tenda yekutenga zvinhu zvatinoona zvese kuti zvakafanana tinonzi kwanzi watenga mbudzi asi waitenga $1,000 zvinhu zvisinganzwisiki izvozvozvo saka ndofunga kuti nyaya yekuti vakanga vatopuhwa tenda ndo nyaya yatiri kushoropodza uye kuti hurumende kana ichitaura kuti iva kana vachati vakangoona izvi zvakaitika koma matenda ese avaipuhwa hatakuona aya vatarisa here vakaona kuti zvaa zviri pamutemo vatarisa here vakaona kuti zvinhu zvacho zvinhu zvakaitwa zvese zviri pamutemo saka izvi tiriso kuti aiwa tsanangudzo idzi zvindo dzimwe dzonyanya kutoshatirisa
mutauriri webato rinopikisa renational constitutional assembly vamande kuchivasa vachitaura vari parunare muHarare gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti bazi rezvemari riri kuenderera mberi nekuita tsvakurudzo yaro panyaya yekuti vashandi vowedzerwa mari yakawanda zvakadii nekudaro hapana chikonzero chekuti vashandi vehurumende vakande mapadza pasi gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa kuwedzera mari muna gunyana uno asi vashandi vehurumende vari kuudza Studio 7 kuti vanenge vakangogarira guyo sembwa sezvo pasina chiri kubuda vamwe vashandi vanoti vacharamwa mabasa kutanga musi wa26 gunyana masangano makuru anomirira vashandi vehurumende anoti reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions nereFederation of Zimbabwe Educators Union akati ari kutora danho rekuramwa mabasa mugoziya nezvenyaya iyi tabata vamavhima
vane mapomo acho kunyanya ndeve Ministry of Finance and Economic Development uye mukuru wenyika wehurumende vanofanira kutanga vaudzwawo kuti ndizvo zviripo inovotumidza kuti zvinoitika here kana kuti hazviitiki saka avo vanozonoenda munhaurirano nevashandi vanenge vakamirira hurumende vanoenda vave neruzivo igogo saka ruzivo igogo ndedzaagakamirirwa kana kwangovepo zvoreva kuti nhaurirano dzoitika vashandi nehurumende zvinenge zvabuda imomo ndozvinozoziitiswa
saka hapana hapo nguva yati yatarwa kuti munofunga kuti zvingaapire rini zvekutaurira namurumende
yes asi chandoda kuti vashandi nenyika yese vazive ndechekuti hurumende haisati yaita renege kana kudambura promisi iyoyo yatakaita inongove nyaya yenguva uye kuongororwa kuri kuitwa neiro department iroro neministry iyoyo yefinance neeconomic development uye maapprovals anenge achidiwa
saka kuri kuti pazoitwa chibvumirano mari inenge yakubackdatwa here muzvinafundo kana kuti zviri kubazi rezvemari
vanotiudza kuti zvinogoneka here kuti iitwe backdated nekuti inotanga rini kupiwa vanhu kana ichinge yabvumiranwa nayo ndo patiri
ko vamwe vatootanga kuti aiwa ngatikande mapadza pasi nekuti hurumende haisi kuratidza kuzvipira
unogokanda mapadza pasi iyo hurumende ichikuudzai kuti chidzidzo hachisati chadambuka uye kuti tiri kuda kutarisa kuti tione kuti zvatinazvo ndezvipi zvinogona kuitika ndezvipi wogokanda mapadza pasi sei vanhu vose vanofanira kuziva kuti nyika inofanira kutongwa ichitarisa zviri objective kuti maresources atinawo atinogona kupa vashandi ndezvipi nokuti kana tikangoti tava kupa percentage yakati izvo zvisingagoneki zvino hazvibudi zvakanaka uye tinogona kuti tinoda kupa percentage yakati asi kana taongorora totoona kuti kuda tingagona kupa yakati kure idarika ipapo saka ngavareke process iri kuitika iitike kuitira kuti hurumende igoziva kuti areviews acho anenge akamira sei
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain neCanada dzinoti Eritrea yaudza mauto ayo kuchagare akagadzirira hondo mushure mekunge kurwisana kwatanga pakati pehurumende yeEthiopia nepakaipandukira veTigray People's Liberation Front kana kuti TPLF. Kurwisana uku kunotevera chibvumirano chainge chambonyoreranwa muna kurume asi chisiri kuremekedzwa. Kunyangwe hazvo verudzi rwechiTigray vari kuti vakagadzirira kupinda muhurukuro dziri kuda kukokerwa neAfrican Union, vehurumende havasi kupindura kuti vanoda kupinda muhurukuro idzi here kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kuLondon kurufu rwamambokadzi Elizabeth uko avo vari kutarisira kuradzikwa musi wemuvhuro anova mangwana. VaBiden vakasvika nezuro asi kurufu uku pane vamwe vasiri kufara nekukokwa kwakaitwa mambo wekuSaudi Arabia Mohammed bin Salman uyo ari kupomerwa mhosva yekuva nechekuita nekurayiwa kwemutori wenhau Jamal Khashoggi muna 2018. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Inini ndonzi Alan Chiboyi, ndimi president wevadzidzi wese paUniversity of Zimbabwe iya muchirungu yavanoti FRC president.
Mukoma Alan, taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotungamirawo mauniversities ese kana kuti chancellor vachitivo mari dzakawedzerwa paUZ nekune mamwe mauniversity nemacollege imari dzakakodzera nekuti muZimbabwe mari dziri kubhadharwa kumauniversities uko dziri pasi chaizvo tichitarisa dziri kubhadharwa kune mamwe mauniversities mudunhu reSADC.
Zvinorwadza mukoma kuva nemutungamiri wenyika asinganzwisisi zviri kuitika paground. Kutaura kunoku vaMnangagwa munhu ari kunyatsa kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Masivo Stefan vabereki wedu varairidzi masoja mapurisa vana mukoti vari kutambira mari pati pezana remaUS dollar iri equivalent kuZimbabwean dollar kusvika pa 70,000 RTGS. Ona university ichisimudza mari kubva pataimbobhadhara kuenda pa 500,000 RTGS Zimbabwean dollar. Wonzwa mutungamiriri wenyika woti mari iyoyoyo iri justifiable as if tiri kugara kana kuti University of Zimbabwe kana kuti zvimwe zvikoro zvese zviri pachidanho chezvikuru kukunda masecondary schools ari kurarama kana kuti ari muenvironment yayo yega. Yeti tiri kuoperata tiri munyika iri kutungamirirwa nawo futi vaMnangagwa vacho vari kutadza kupa vabereki wedu mari dzakakwana dzemuhoro kuti tikwanise kunga tichiendeswa kuchikoro. Zvosiririsa zvorwadza kuti vabereki wedu vari vashandi vehurumende vari kuda mwedzi gumi nemiiri gore rese kuti vakwanise kunga vachishanda mari yekuti vabhadharire mwana mari yechikoro ari kuUniversity of Zimbabwe uye vakwanise futi kunga vachibhadhara mari yechekugara yeye yatinoti accommodation fee.
Vari kutioka pane mari dzezvikwereti dzinopiwa kuCBZ asi vari kuti imi vadzidzi hamusi kuenda kunotora zvikwereti izvozvo.
Kuenda kunotora mari aya anonzi maloan kunoda muchirungu inonzi eguarantor kana kuti munhu wekuti inini kana ndazotadza kubhadhara mari iya munhu uye anokwanisa kumi kuchimira kuti mwana akatadza kubhadhara mari toto kukwanisa kunga ndichimira ndichisati mudzangu takati kana iri mota kana iri imba mozotora imba yangu kana mota yangu mushure munga mwana adzidza kadza kunga akukwanisa kubhadhara mari ende imwe advantage disadvantage iripo ndeyekuti mari dzacho dzinoenda kunotorwa ine period of 6 months unenge waupanirwa zvakare unga wakudzosera mari iyoyo isusu sevana vemapeasant farmers anogara mumaraw areas akaita vanana muzumba kunana bvumba kwese kunana mutoko muzarabani honde valley hatina vabereki vari macivil servants vanokwanisa kunga vachimira kuita magarantua zvinopa izvo kuti zvongoitendera vana vashoma tikamusa vana vashoma vari kumayunivhesiti kuti wawane access yekunonotora mari dzacho dzemaloan asi kana usina anyone anokwanisa kumira ezvegarantua haukwanisi so chikumbiro chedu isusu semastudent chiri pachena ngavatise mari todzidza tapedza kudzidza tozodzosira mari mushure maunga watipa mabasa
ko zvavari kutika mamwe mainvesto ari kutobhadhara mari iri pasi kudarika mamwe kudarika zvimwe zvikoro zvesekondari neprimary
nekuti zvimwe zvikoro zviri kubhadhara mari yaka ndopatinozvodzoka takutaura kuti dzimwewo nyika dziri kupa tertiary education for free sanga vangotipawo tertiary education for free
mazuva apera tanga tichionawo vadzidzi vachisungwa mukatoziva kuti zvinhu zvakamira sei painvesto of zimbabwe apa
zvinorwadza constitution yananditambotaura futi nezvayo pasection 59 inopa kurudziro kana kuti mupumiro kumacitizens kuti vava vanenge vaine nyinyito vakabvumidzwa kunga vanga vachipetishina mushure mezvo vanobvumidzwa futi kuti vange vachiratidze but zviri pachena kuti hurumende yedu nemapurisa nemasoja neadministration yatiinayo pauz pavanoverenga mumbiro remutemo vanojamba pegi ine provision 59 of the constitution why because vana pavakatanga kuratidzira musemubvuro wiki ratabva iri tine vana 14 gumi nevana vakasungwa vakaendeswa kwavondeo police station kwavakanganopiwa nemhosva yekunzi vaita disorderly conduct vachitanga futi kumbunyikidzwa kunzibhadhara imari yefaini kuti mubude munomu vamwe 12 vakatobhadhara gumi nevaviri vakabhadhara vamwe 2 vakaramba vakati hatina mari yatinobhadhara ndoi kubhadhara mari tinenge tabvuma kuti tavhara mhosva hande kumatarezi mhosva wana vakaenda kumatarezi mhosva vakabuda vasina mari yechibatiso yavanga vambobhadhara asi vari kudzoka zvakare mukoti musi wa29 toita futi vamwe vakasungwawo kuti nemusi wechitatu vari vashanu vakaenda kupolisi vakanzibhadhara imari yefaina vakaramba vakaenda futi kukoti musi wefriday vakabuda zvakare pasina mari yechibatiso yavanga vabhadhariswa vari kudzoka futi mudare mumazuva mashoma ari kutevera ndo mamiriro akaita zvinhu kusungwa kwakurwipwa vadzidzi pauniversity of zimbabwe
vaallen chipoi ndivo vanotungamira vadzidzi pauniversity of zimbabwe vanga vachipindurawo mashoko anyorwa mubepanhau resunday mail nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitsigira kuwedzerwa kwemari dzechikoro kuzvikoro zvepamusorosoro iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
akadito wawande pachirongwa chedu zvechitendero nevateereri vese vanoteerera chirongwa ichi ini ndine mubvunzo wandinawo wekubvunza kuti chinopa kuti pachikristu titi isusu makuhwa hafanire kurohwa inyaya yei inopa kuti chiwanhu ichi chinzi hachina kunaka pachikristu ivo vakuru vekare vaichiita kubva kare nakare vachiti munhu anenge afa ari munhu uyo anenge a munhu mukuru anonzi anoitirwa chiwanhu ichocho ndoziva kuti chiwanhu nechikristu pane pazvinopesana pakati wandei but pamwe pacho zvinenge zvichida kutiendera nei nokuti patsika dzechiwanhu panodzidziswa kuti vanhu vagare vachiita zvinhu zvakanaka ende kana pachikristu tinodzidziswa kuita zvakanaka ende uye vakuru vedu vekudhara zvaimbova zvichinzi pakupira kwavaita kana kukumbira mvura kana chii waizoti mutisvitirowo kuna musika vanhu kureva kuti waiziva kuti kuna mwari ari pamusoro pemaancestors avo kana kuti toti wadzimu wavo wavanenge vachikumbira waya So ipapo pari kundinetsa zvakanyanya panoda kuti wafundiswa tibatsire
emanheru akanaka vateereri ndinoitwa Pastor Rebecca Makai ndoda kuti ndipindure mubvunzo uyu wekuti kosei isu makristu tisingarovi kuva kana munhu achinge afa ndoda kuti maita mabvunza zvakanaka mukataura kuti mukristu chiko chinombonzi mukristu chekutanga mukristu munhu wakasiya zvaaiita kare akapa upenyu hwake kuna kristu saka bhaibheri soko ramwe rinoti ava chisikwa chitsva robva rati zvakare zvatopfuura zviro zvose zvava zvitsva saka kana mukristu achinge ashayika kana kuti mukristu achinge ashayikirwa tinoviga tinochema tinorangarira yatinoti memorial iya kurangarira mabasa ake aiita tinyaradzana pamwe chete hazvina kuipa izvozvo zvinokosha hatisi kurova guva kana munhu afa tichinyaradzana tichichema pamwe chete toviga tiri kungonyaradzana nekurangarira mufi wedu ndochekutanga chechipiri hama dzedu dzakafa hatidzishore kuti dzakafa saka tifane kutaurwa kana kuti aiwa tinodzirangarira zvatinongoitawo masaints ari mubhaibheri tinotaura nekuda kwana Peter ana Saint Peter ana Saint Paul tinovarangarira tichitaura mabasa vakaita tichiparidza nevasi vedu hatirambidzwe kutaura zvakanaka zvavakasiya vaita panyika hatirambidzwe kuvaita ona ane miromo yedu zvedu kuvakudza chinozoshata ndochekuti mava kuchida kudzora mweya wemufi manje ipapo manje ndopanoshata maringe nebhaibheri hazvienderani nekuti mukada kutarisa soko ramwari rinokombeya rufu nekurara tinoona mune magwaro akawandisa anotaura kuti kana tichinge tafa tavata hatichisina chatinoziva hatitombozivi kana kuti nguva iri kupfuura here kana chichiri kuitika chakatikomberedza ndo zvinonzi rufu izvozvo bhaibheri tikada kuritarisa kubva pana Ecclesiastes chapter 5 paridzi chapter 9 verse ya 5 nechirungu rinoti for the living know that they will die but the dead know nothing their love their hatred and their envy have now perished kureva kuti kana munhu achinge afa hakuchisina maringe nebhaibheri hakuchisina chaachaziva imi vapenyu ndimi munenge mune nyaya dzenyu dzamuri kuda kuti muitire munhu iyeye asi maringe neshoko ramwari munhu iyeye hakuchisina chaachaziva nguva ichazosvika maringe neshoko ramwari pavanhu vachamutswa mukuti tibatane pamwe chete naKristu kana hwamanda ichirira ndozvinotaurwa napauro muna varoma chapter 2 verse 7 yaanotaura kuti tichabiswa mumiviri inoiyi yatinayo iyi topfekedzwa miviri inobwinya kana Kristu achizodzoka saka ndikuda kuti ndingotaura nditi hatirovi makuva nekuda kwechikonzero chekuti kana munhu achinge afa watoenda zvachose kana munhu achinge afa wavata haachadzoki
tinotenda Reverend Rebecca Makaya vatereri kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri tumire maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka hwande ndichiti musare zvakanaka
tinotenda tanonoka hwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo tombotarisa zvabuda mumitambo yemaquarter finals echibuku Super Cup Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
FC Platinum yapinda mufainari yechibuku Super Cup yarova Dynamos 4-2 nemapenareti mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 0-0 munguva yakatarwa Mitambo miviri yasangana zvikwata zviri izvi. Yapera iri mangange 0-0 kuratidza kuti zvikwata izvi zvakaenzana pamasimba. Asi mutambo wanhasi wapesanisa matambiro avo mushure mekunge wapedzwa nemapenareti apo Brian Banda akanda chibodzwa chaitisa 4-2 FC Platinum ichikunda. Mongororo wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti FC Platinum inokodzera kukunda mumutambo uyu. FC Platinum yave kusangana neHerentals masemifinari emakwikwi aya zvichitevera mubatanidzwa wezvikwata waitwa mushure mekupera kwemitambo yanhasi. Herentals yakarova Manika Diamonds 2-1 nezuro muNational Sports Stadium kuti ipinde masemifinari. Captain weHerentals Brighton Majarira anoti havasi kusandura maitiro ematambiro avo kusvika vatora mukombe wechibuku Super Cup uyu.
Hatongopfuura mberi nezvataita vese kumashuruva, hatimbo hatichinje nekutita kuenda kumatongoita, tongoprogresa nezvatasingoita. Zvatasingoita senings kubva chibuku chasisanga ndo zvatongokontinya nazvo zvikatasvika kupatirwa kusvika kufaina.
FC Platinum ndiyo yega yakambotora mukombe uyu yasara mumakundano aya mushure mekunge Highlanders yarohwa 1-0 nevavakidzani vayo veBlue Chiefs. Izvi zvave kureva kuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Caps United, Dynamos neHighlanders hazvisisimo makwikwi echibuku Super Cup. Blue Chiefs yave kusangana neBlack Rhinos iyo yarovawo Chicken Inn 10-5 nemapenareti. Semifinary echibuku Super Cup ariko musi wa15 gumi guru finary ichizotambwa musi wa19 mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko atatambira anoti Lansford Mapfumo aimba nechikwata cheBlack Spirits chinotungamirirwa nemukoma wake Thomas Mukanya Mapfumo. Ashaya anonzi ainge arwara kwenguva yakareba nechinofungidzirwa kuti chirwere chegomarara. Lancelot airidza ngoma nezvimwe uye akashanda nechikwata ichi kwenguva yakareba. Studio 7 yaedza kubata Thomas Mapfumo kuOregon muAmerica maanogara asi yakundikana. Ko kambo ndiana paradza musha kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Pave kuita kunakurirana nyoka menyu panyaya yekuti ndiana akapa basa kambani yeBlinat iyo yaida kutengesera dare reparamende makombiyuta nemari yepamusoro-soro. Highlanders neDynamos dzoburitswa mukombe wechibuku Super Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.